Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi navatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Munzora vanoshorwa kuti vanoda kuti sarudzo dzemabai elections dzimbomiswa. Musangano wevashandi vehurumende venyika dzemuAfrica wakatanga nezuro muvhuro kuVictoria Falls. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pachiuru chine mazana matanhatu ane makumi masere nevashanu 1685. Nezuro kwakare vanhu mazana mana ane gumi nevatanhatu 416 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere nezvina zvine umwe chete 704,001. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mashanu nevaviri 436,852. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru mazana mana nezviviri zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevashanu 42,195. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana maviri 37,200. Sangano reMDC Alliance rinoshora chikumbiro chakaitwa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Munzora kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chekuti vaMnangagwa vambomisa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections. Bepanhau reStandard rinoti pamusangano wakaitwa pakati pavaMunzora navaMnangagwa nemutevedzeri wavo kuState House, vaMunzora vakakumbira kuti sarudzo idzi dzimbomiswa. Muparamende yeZimbabwe mune zvigaro zvinopfuura makumi maviri nezvina zvisina vamiriri uye makumi nemakumi ezvigaro zvisina vamiriri mumakanzuru. Izvi zvakaitika mushure mekunge bato ravaMunzora radzinga vamiriri ava vachiti vange vasisiri vebato reMDCT. Vamwe vanoongorora zvematongero enyika vanoti vaMunzora vakaita chikumbiro ichi nokuti vanotya kuti bato ravo rinokundwa musarudzo idzi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Thwachayo vaudza Studio 7 kuti vaMunzora varatidza pachena kuti vanoshanda nebato reZANU-PF uye kuti havana chido nevanhu.
Chekutanga ndechekuti maMPs nemacouncillors akadzingwa neZANU-PF naMunzora vanga vasikafani kutombodzingwa. Zvakaitwa zvisiri pamutemo nenyaya yekuti vane masimba ekutyora nekubhendesa mutemo wenyika kuita zvavanoda. Chechipiri ndechekuti vanhu vanhu vanomirira zvido zvevanhu ma MPs vanhu vanomirira vanhu kuma constituents kwavo ma councillors achimirira vanhu kuma wards kwavo and kuti vaite izvozvo vanenge vasarudzwa nevanhu kana vasipo zvinoreva kuti vanhu venharaunda idzodzo havana vamiriri vanoshitsa zvido zvavo kwazvinofanira kusvika kuhurumende saka tinenge taita problem yekuti ndiani aakumirira zvido zvavo saka demokrasi inonga ichitaura kuti vanhu venharaunda iyoyo vane mvumo kana kuti vane kodzero yekuti vasarudze mumiriri wavanoda panguva yavo iyoyo
saka chii chiri kuitika apa vashachayo
zvatiri kuona zvinoda kuitika inyaya yekuti vanoziva kuti havadiwi nevanhu paground nekuti vanosarudza manje zvasiyana nokubhendesa mutemo kuya apa vavanhu vaakuita zvido zvavo vaakuratidza zvido zvavo saka inyaya yekuvhunduka inyaya yekukwata kutya kuenda kuvanhu ZANU-PF haina kana vanhu vanovatsigira haina vatsigiri vakakwana hatingatauri nezvamuonzora muonzora haatorina kana besu remunhu unomusapota anongomberesheka ega achitsvaga rubatsiro kuZANU-PF nekuti ndokwake chaiko chaiko kwaari kuZANU-PF zviri pachena kuti muonzora akunyatsobuda pachena kuti wawe ZANU-PF agara zvakachita zvezano asi apa azvinyatsobuda pachena saka vari kushanda vese vakaungana vakadaro vachiziva kuti kuvanhu hakuna dhoo vanhu vese vanosapota President Nelson Chamisa neMDC Alliance saka nyaya yekuda kunyebera korona korona yazodai nokuti panguva yekorona yacho ndopanguva yavakadzinga vanhu zviri pamutemo ndopanguva yavakaita Supreme Court ruling isiri pamutemo zvavo zvekutya vanhu zvavo zvekuvhunduka zvavo zvekuda kubhendesa mutemo wenyika zvisirizvo saka izvi zvese zvivana veZimbabwe vari kuzviona asi isu tinongokurudzira kuti vanhu vanofanira kumirira vanhu munharaunda vanhu vanenge vakabuda munharaunda imomo mushure mekunge vasarudzwa vapuwa mvumo nevaridzi venharaunda kuti timiririrei pazvido zvedu
avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hwachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanorumbidza vamunzura vachiti vane chido chekugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyika sezvo vapindawo musangano remapoka anopikisa ari kuita hurukuro nemutungamiri wenyika rePollard
kumusangano rakuti ndakutenda president Hidi Mnangagwa nekuchirongwa chavo chavakatanga pavakahwena maelection a2018 chePollard chavakainvita all political players kuti vauye vaone kuti vanga ona zvemaonerwo ezvepolitics munyika yeZimbabwe zvingafamba sei kuti zvinge zvingavandira upenyu hwevanhu vemuZimbabwe vachiti ivo mapato ose akakwikwidza tinoziva kuti mune vamwe vanhu vamunoreprezenta uyai kuPollard tigare pasi tione kuti zvii zvatingaita ini somukuru wenyu wakashagwa navanhu vese ndinda kudanai
saka vacharumbira kukumbira kwakaitwa navamunzora kuti sarudzo dzimbomiswa munokuona sei
vamonzora zvavakaenda kuna purezidendi vachikumbira kuti mabyelection ambomisiwa vari kuzviita on his right as a citizen of Zimbabwe plus as a political leader of a opposition party MDCT and he has every right to do that now tiri kuona isu kuti munhu oga oga unenge akuonekwa sokuti uri kuda kushanda napurezidendi unobva anzi mutengesi aiwa nguva yevatengesi tinoiziva kuti yange yaiitwa zvikuru nguva yehondo ikapera iko zvino izvi tiri kuona kuti MDC Alliance yachamisa inoblema chero chunhu chinenge chichiitwa napurezidendi nevose vanoshanda napurezidendi saka vanhu havachadi zveMDC Alliance saka vamonzora vakaona kuti no politics dzemuzimbabwe hatichadi kuita kungopopotedzana nokubayana bayana nezvigumwe dzaakuda kuti tiite politics dzokuita embrace one another we are all zimbabweans ndo inonzi patriotism tofanira kuda nyika yedu chido chenyika ndo chaita kuti vamonzora vakwanise kuva munhu weopposition leader weopposition anokwanisa kuita nhau napurezidendi wenyika Comrade Hidi Mnangagwa zvinhu zvakanaka toda kuroverera vamonzora mavoko kuti vaarecognize kuti purezidendi wenyika ino ndiComrade Hidi Mnangagwa
avo vange vari vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Vashandi vehurumende venyika dzemuAfrica vari kusangana kuVictoria Falls pemazuva matatu kutanga nezuro muvhuro. Musangano uyu ndewekucherechedza kukosha kwemabasa anobatwa nevashandi vehurumende muAfrica yose. Musangano uyu uyo wakarongwa nesangano reAfrican Union ndewechisere kuitwa uye uri kupindwa nevamiriri vanobva kunyika pfumbamwe. Dzimwe nyika dzose dziri kutevera musangano uyu kuburikidza nedande mutande nekuda kwemutemo unodzivirira kupararira kweCOVID-19. Mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakaparura musangano uyu zviri pamutemo nezuro vachiverenga mashoko avo padande mutande vari muHarare. VaChiwenga vakakurudzira kuti vashandi vehurumende vange vachipiwavo mihoro inovagutsa, vachiti hurumende yavo iri kugadzirisa zvichimo zvevashandi vayo kuburikidza nekuita nhaurirano. Nyika dzine vamiriri kumusangano uyu dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Rwanda, Kenya, Algeria, Tanzania neZambia. Mutevedzeri womunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu, avo vari kuVictoria Falls vanoti musangano uyu wakavakoshera zvakanyanya sezvo uchivapa mukana wekudzidzawo kubva kune vamwe vashandi vemuAfrica. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vashandi vehurumende takaungana kuTare Victoria Falls tichicherechedza kukosha kwevashandi vehurumende pasi rino, nokuti vashandi vehurumende vane basa guru ravanobata mubudiriro yenyika. Saka nyika dzemuno mudunhu reAfrica dzakaungana kuno kuVictoria Falls. Tine ivo vehurumende dzenyika dzakasiyana siyana vari kubudisavo zvavanopa nezvavanokwanisa kuitira vashandi vavo kuti vange vane ugaro hwakanaka. Vashandi vehurumende vari kuratidziravo zvishandwa zvavo, matanho avanotora, mabasa avanobata anoita kuti mararamiro evashandi vehurumende ange ari emhando yepamusoro. Saka kuma kuwerere apo nyika dzose dziri kunge dzichikwikwidzana kutaridzana unyanzvi hwazvo pakubata kwadzo basa, hurumende dzichitaridza unyanzvi hwacho ende vashandivo vachitaridzawo unyanzvi hwavo pakumiririra nekufambisa kodzero dzavo mumaererano nekushanda kwavo mubasa rehurumende.
Zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi vaMushangu?
Musangano uyu wakakosha zvikuru nokuti wakanangana nokuchinjana pfungwa maererano nemashandiro uye kushandirwa kunenge kuchiitwa. Saka isu taona sevashandi kuti tiri kudzidza kubvawo kune dzimwe nyika dzakatiunganira muno, nekuti tareva kare kuti musangano uyu uri kupindwa nenyika dzose dzemuno muAfrica dzichinge dzichiratidzirawo. Saka tiri kudzidza zvizhinji kuti kana tichinge tasangana nematambudziko akadai tingamapedzawo sei, kana tichinge taonawo zvakadai tingazvifambisa nenzira ipi, zvinova zvinoita kuti tivandudze mararamiro evashandi vehurumende. Tiri kudzidza zvizhinji, ivo vari kudzidzawo kwatiri. Saka inguva yekuchinjana umbowo nepfungwa nemazano zvine chokuita nevashandi vehurumende.
Takanzwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pakuparura kwavakaita musangano uyu zviri pamutemo, vachitaura kuti vashandi vehurumende vanofanira kunge vachibhadharwa mihoro inovararamisa. Makatambira sei mashoko iwayo, tichiona kuti imi munogara muchinetsana nehurumende nenyaya dzemihoro?
Izvi zvinhu zvetinotambira nemufaro nekuremekedza, kunze kuti vakuru venyika vaona kuchema kwevana vavo. Kana vataura varivo vachiti zvine faniro yekuti tinge tichiongororerwa mihoro yedu yetinotambira, tinozvitenda uye tinoda kurangarira kuti mashoko evakuru haawiri pasi. Zvavari kureva kureva kuti vachazvizadzisa. Takanyorawo tsamba kumukuru wenyika tichikumbirawo kuti vatinzwire ngoni nekuongorora magariro edu apo hurumende yakatopindura kare. Zvino izvi zvavakutaurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika kuzadzisa zvezvakare vimbiso yakabva kumukuru wenyika, kureva kuti tava netariro yokuti hurumende ichanzwa uye ichaita zvakafanira kuitwa kuvana vayo kuti vange vane ugaro hwakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri womunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare kuVictoria Falls naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai vateereri veStudio 7.
Ini ndini Mike Hove.
Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi tiri kuzeya nyaya yezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekuti mitemo yakaiswa nehurumende yakanangana nekusimbaradza kudzivirira kupararira kweCOVID-19 zviri kubata zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Muri Zimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Herald rinoti mbavha dzakange dzakapakata zvombo dzakarwisa bhazi reBoundary Express rakange richibva kuHarare richienda kuBidbridge dzikarova nokucheka vamwe vafambi nemapanga ndokuvabira zvunhu zvavo. Izvi zvinonzi zvakaitika pakati pemvuma nemushagashe nezuro mangwanani. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini makadini pa Studio 7. Vashamarari vose vakandimire nevamwe vose vamunoshanda navo. Ndandichida kutaurawo pamusoro pamalaba uyo ari kurambira pachigaro. Ari kudzoka pabasa zvechisimba zveganyabvu. Zvichida isi mhosva yake anenge akatengwa na president wenyika iyoyo. Asi ndinopa kutenda kunewe vari kumirira vanomirira kodzero dzevanhu human rights lawyers, malawyers akasiyana siyana ari kubatana. Rambai makashinga mubvi mbozi kutambura kwatiri kuita munyika muno ndiuya malaba iyeye. Ndinotenda zvangu muiwe nezuva rakanaka vashamarari veStudio 7 nemose vateereri vanoteerera chino chirongwa paEarth 7.
Vashamarari vedu veStudio 7 apo magadi apo tofara nezvirongwa zvamunotipa pamhepfenyuro yatoteerera iyi. Chikwazisane mhuri yese yeZimbabwe inoteerera mhepfenyuro iyi. Ndinokumbirawo zvangu kuti posei konai vanhu vei muchipedzawo nguva kudaidzawo vanenge vanacharumbirawo. Hamusi kuona kuti haana kana chaari kupindurawo here charumbira? Ari kungozvambarara pamusoro pemubvunzo. Vana acharumbira ava ndevekungoda zvavo kudaidzwa kumusangano wavo kwavanenge vachinwa tiuko nekugara zvavo zvisina maturo vachitaura iko kwavari kuzano pevo kumusangano. Zvinomuka waunzawo patinonge tiri kuti tiri kufamba tichiteererawo zviri kutaurwa apa. Munzwawo munhu akadaro munenge muchitikanganisira vanhu venyu. Tarisai vasibanda zvavari kutaura, vari kutotaura sendiwo machifu. Nekuti munhu ari muvanhu ava vanhu ava vanorume vachifuridzirawo. Mavhunza zvemubvunzo wamamubvunza acharumbira haana kutokwanisa kutaura. Akutotaurawo zvimwe zvisipo. Saka please ka dai muchitinzwirawo tsitsi. Matibvisirawo zvenyu vanhu vanenge vanacharumbira bekuti havana chavanotaura chavanotibatsira navo.
Makadi Studio 7 apo. Ndinoitwawo Victor Jengura, ndiri kuno kuMozambique kuBeira. Ndinoshungurudzikawo zviri kuitwa neZanu PF iri kuputsira vanhu musika yavo pavanogadzirira vachiforoma zvitina zvavo kuti vatsvage raramo yeupenyu panyika. Ivo vakuenda vachinovaputsira kuti vashaye zvokuita kuti vafe nenzara. But iyo zano yacho isingakwanisi kuti gadzirise maindastiri kuti vanhu ivava vabve ipapo vachienda kumaindastiri vanowana zvokuita. Vanoda kushungurudza vanhu mumatauni kuti vafe nenzara nekuti masupporters MDC Alliance yaPresident Chamisa. Tinokumbirawo dai vasiyana nezvavari kuita izvozvo zvakashata. Regerai vanhu vatsvage kurarama kana mazoita maindastiri vanhu vakuti maindastiri ariko ari kutsvaka vanhu vanoda kupinda mabasa moputira vanhu kuti endai kumabasa. But ndimuno vanhu esta vezano ndarokurudzira vanhu kuti tsvakai mabasa ekubata mabasa emaoko. Vanoita mabasa emaoko vatero vaputsira futi saka zvavari kuita ndezvipi? Zvavari kukurudzira vanhu ndezvipi?
Ai mi varume mimi kurisei kuzitei ku Studio 7. Vamwe makomendeta zava kudobhowa muchisarudzawo zvi. Muri kutaura nina George Swanda pamberi mbapo. Nyaya iri kuitika kuSouth Africa iyo, nai varume. Vanhu kuti zvaenda kuSouth Africa vakatadzira ZANU PF. Makawana nezvinhu izvozvo. Ko vakaenda kuhunera kudhara kuma 18 chakuti. Machakuti kudhara dhara vehunera vaitizei. Kunze kwenyika kwagara kungobudiwa kuchingoimba. Nyango muSouth Africa, vanhu muSouth Africa kunodora nevamwe vari kuAmerica kana kuti UK. VomuSouth Africa imomo vanotsvagei vatizani. Muri only kungochuza zvanenge afunga kuti aite zvinenge zvichindira nelife yari kutsvaga chet. Because adenge akasununguka zvinezvo mozoda kutsvakidzira kuti atidzimba neZANU PF yari kutatanidzwa neZANU PF. Hamuchaneta nazvo tichingototonga.
Aiwa, inini ndiribo kunoku. Ndiri kuno South Africa asi ndiri kuda kuzama kutaura kuti ndiri kukuzwai kwashoko esa munotipa aiwa anotifadza ndeni ari kunzwika munzeve dzedu tese tiri kumateerera zvizviro kwazvo tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Vatereri tinoziva kuti vamwe venyu vane maaudio avanotumira atisati tashandisa pachirongwa. Tinotambira maaudio akawanda zvikuru asi ndapota musaure moyo. Rambai muchitumira maaudio enyu muaite mapfupi uye achinyatso kunzwikwa. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yave nerimwe zuva rezororo. Paramende yeAmerica kana kuti Senate yakavhota 415-14 kuti zuva raChikumi 19 rive zuva rezororo muAmerica. Musi wa19 Chikumi mugore ra1865 vanhu vechitema vaisvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu 250,000 vakange vari muutapwa mudunhu reTexas vakaziviswa kuti vakange vasunungurwa kubva muutapwa. Izvi zvakakonzera kufara nekupemberera kukuru nekuitwa kweminamato yekutenda. Zuva iri rakatanga kuzivikanwa nezita rekuti Juneteenth. Gore rapera mumazuva akatevera kuurawa kwaGeorge Floyd, vechichena vazhinji ndipo pavakatanga kuziva nokunzwa nezvezuva Juneteenth, mamwe makambani achipa vashandi vavo zuva rekuzorora. Apa ndipo pakabva kurwira kuti zuva iri riitwe zuva rezororo zviri pamutemo, izvo zvakazovhoterwa neSenate svondo rapera. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina magwaro ekuti zuva iri richipa zuva rezororo muAmerica. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Juneteenth izuva guru kuvanhu vechitema pasi pose.
Zuva rinonzi Juneteenth izuva rinopembererwa nevanhu veganda dema vakanga vakapambwa yatingati slavery panguva yapfuura yavo. So izuva ranga richicelebratewa muno muAmerica sezuva rakaita vanhu kuti vave neyatingati freedom. Mazuva apfuura aya takaona the Congress ichipasa mutemo wokuti Juneteenth ive yatingati federal holiday yokuti vanhu vave vachipembera zuva iri riri holiday inorekognizwa nemunhu wese.
Kukosha kwezuva iri kunobva papi?
Yatingati pachirungu significance yazvo ndeyekuti slavery kuguma kwayo and kucelebrata kwakuita vanhu this holiday, say holiday yatingati federal, irecognition yokutaza kuti izunu zvanga zvisina kumira zvakanaka ende zunu zvokuti pazvakazopera zvunhu zvaifanga kuva zvakatopera nguva yacho iyo.
Chii chinoitwa pazuva iri?
June 10th izuva rokuti vanhu veganda dema muno muAmerica munomu vanotocelebrata ende vanotopa hurumende kugratitude yekuti zuva rira kureka kunetswa as a holiday and tingati zuva iri kuti rizonzi federal holiday sezva raita izvo inguva yekuti dai zvakatoitwa kudhara and issue yekuti slavery and zvinhu zvinova zvichiitika kune vanhu vatema nangwe nhasi uno yekuti nangwe slavery yapfuura yekuti vanhu nhasi vachirungoonekwa vachipfurwa nemapurisa nyaya dzeusarura ganda dzirungoonekwa zvichingoita zvinhu zvokuti dai zuva iri takatotanga kurirecognisa nguva yapfuura iyi kuda maybe zvimwe zvinhu zvatikuona mazuva ano dai zvazvishoma kadai zvisingasaitiki.
Vanhu vari kufarira zuva iri zvakadini?
Vanhu veganda dema vanhu kufara muno muAmerica nekuti zuva iri izuva rinokosha chaizvo. Izuva rinokosha pakuti vanhu vakawanda vakabva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica and vanhu vakauya muno muAmerica vasingazivi kuti vamwe vacho havatozivi kuti vakabva kupi and vakawanda vaicelebrata this holiday vachitarisira vachiona sekuti iliberation yavo yekubva paupambwa yatingati slavery and yekutarisirawo kuti vamwe vavo vangave vachidzokerawo futi kuAfrica. So kuti hurumende uno muAmerica yakureke kunesa zuva rese se holiday zvinhu zvinokosha chaizvo chaizvo. Zvinhu zvinokosha pakuti whether uri munhu mutema une ganda chena kana kuti une rimwe ganda zvinhu zvokuti zuva iri vanhu vasi vachambotomira kutora nguva yokurangarira zvinhu zvakaitika nguva yapfuura seholiday. Vanhu vatema kunoku vanotenda chaizvo zviri kuitika zvakaitika and mutemo wakapaswa yekuti June 10th ive holiday but June 10th izuva rakakosha chaizvo chaizvo zvekuti munhu wese noti kungoti muno muAmerica chete but you know kuAfrica kune dzimwe nyika ku every continent yekuti people vanofanira kucelebrata zuva iri yekuva the end of slavery muno muAmerica.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari paRunare kuTexas neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoshorwa kuti vanoda kuti sarudzo dzemabi elections dzimbomiswa. Musangano wevashandi vehurumende venyika dzemuAfrica wakatanga nezuro muvhuro kuVictoria Falls. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.